vanhu vemuHarare ngavatarisire kushanda kune simba kwekuchinja mamiriro akaita guta. Kubva izvozvo tichienda mberi nekutanga kwatakaita basa kusvika zuro. Nyaya iripo yechokwadi ndeyekuti guta ranga richidzikira nedzimwe nzvimbo dzakaita sekushaikwa kwemvura kuri kukonzerwa nekuda kwete nekuda kwekanzuro yeHarare, but nekuda kwekuti hurumende yakundikana kuvaka mamwe madhamu. Yakundikana kudaro iri kuvakazve mamwe maguta akatenderedza Harare achiwana mvura muHarare. Saka zviri kukonzera matambudziko ekushaikwa kwemvura, nekuti mvura pari zvino zvakupuhwa Zvimba Rural District Council, iri kupuhwa Notoni, iri kupuhwa Chitungiza, iri kupuhwa Ruwa, iri mvura imwe chete. Saka ikoko kune madevelopment anoitika kunzvimbo idzodzo asingakontrolwa nekanzuro yeHarare. Kunotori nemakanzuro akowo ikoko.
Makatarisa kutambudzika kwakaita guta reHarare, muchazvigadzirisa sei kuti guta rifambire mberi?
Tatanga kuita mamitingi akawanda ekugadzirisa gwara ratinoda kugadzirisa muguta. Gwara iri itransformational plan yatinoda kuunza. Chinhu chekutanga chiri kuitika muguta ndechekuti migwagwa yemuguta yaparara nemhaka yekuti inge ichishayiwa maresources. Inge maresources anga achitorwa. Tine mari yatati ngaibude pachena iswe patebho apa tinge tichigadzira maguta, atinoti macapital project fund anenge achiiswa apa. Saka munoona nguva shomanana ari kuteera, muchaona kuti mutown tichatanga nemucbd, tichagadzira migwagwa yose yemucbd pa100 day work plan yedu.
Nyaya yemvura iri kunetsa muHarare iyi muchaifambisa sei?
Tagadzira migwagwa yose yemucbd. That means kuti tichaisa tara idzva nekugadzira zvakanaka. Tichaitazve zvakare pipe replacement program ine mari yatinotarisira kuti inenge ichisvika 180 million pamari agreements atakaita munguva yekugumisira yekanzuro yapfuura.
Meya Gomba, zvinhu zvese izvi zvaimbotadzwa kuitwa seiko?
Munofanira kuzvinzwisisa kuti guta iri kunyange ranga richiranwa nekanzuro yemdc, state program and board ndoyange ichibvumidza kutengwa kwezvinhu zvanga zvishandiswa muguta. Saka takadzokera pasi tikaongorora mazuva mashomanana iwaya kuti zvimwe zvezvinhu zviri kushandiswa hazvisizvo zvinofanira zvichishandiswa.
Mataura pamusoro pe100 day work plan yenyu, chii chamunoda kuita mumazuva zana iwayaya amazvitarira Mega?
Tikutarisira isisi kuti pa100 day tinenge taane mvura yakati chenei, ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti tinenge taane migwagwa inofambika, particularly mucbd medu, because tichatanga kuita focus yedu inenge iri yemucbd tichibuda tichienda. Pa100 day work plan futi zvakare tikutarisira kupedza constructa pipe yemvura ichaendesa mvura kumabhuku. Pa100 day work plan iyoyo ndiri kutarisira zvakare kurisivha nekutanga kugadzirisa matambudziko kwaHarare South. Pa100 day work plan yedu tiri kuzomutsiridza lighting system yedu kumeka sure kuti malights yedu mutown abaka. Tazowirana nawo zvakare kuti pa100 day work plan yedu yatichaisa kumacouncillors for approval, tiri kuti isusu tida kudzikisa macost emari dzekushandiswa musiti of Harare.